Mutungamiri weZimbabwe Football Association vapeuto mukamambo vanoti varairidzi vakaita saJoey Antipas weChicken Inn, Cosmas Zulu weNgezi Platinum Stars nemurairidzi weMaurias Sandy Zambwa havasi kubatwa nechisungo ichi kunyange havo vasina CAF A badge iyi. Zvidzidzo zvekuti varairidzi vaone chitupa cheCAF A zviri kuitwa munakurume mitambo yekatso Ladha Premier Soccer League isati yatanga. Asi vakamambo vanoti varairidzi ava vakadarika nguva yekudzidzira gwaro iri zvekuti veZifa vaona zvakakodzera kuti vanokwanisa kuenderera mberi nebasa ravo vasina chitupa chepamusoro ichi. Antipas, Zulu naZidzambwa vane nhoroondo yakasimba munhabvu muZimbabwe zvekuti mazita avo anenge akazara pachanyorwa bhuku rezvenhabvu munyika kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatenderwa kutamba nedzimwe nyika. Mucheveri wechikwata cheyadha vaRonald Mazambe vanobvumirana neZifa vachiti ivo hazvaita kuti varairidzi vakaita saZidzambwa vaonekwe vakagara pabhenji vachida CAF A badge.
Hazvichaita kuti vanhu vaive neexperience nezvavakaachivha vazofananidzwa nevechidiki vakuya mazuva ano, because experience counts more than munhu apa kuchikoro izvezvi. Tikavadzokera kwaikwe tiita kuita kunge takuva mudzikisira pasi.
Asi mutemo uyu uri kubata vamwe varairidzi vari mukurumbira vakaita samurape murape weDynamos Fungai Kwasi weCapes United, Mukupali Masuku aimbove kuHarare City pamwe naJoe Lupasa uyo achangobva mukupinza Teo 1 muPremier Soccer League. Asi umwe muteveri wemutambo wenhabvu vaLorenzi weKwete vanoti zvenhabvu nekudzidza zvakasiyana nekuti nhabvu chipo chinoberekwa munhu anacho.
Chipo chinozara nemunhu, kamunhu anozara nechipo chebhora asina chikoro chakawanda wanda. Munhu ane chipo chake chebhora chisina kana chisinei nezvekudzidza ichi. Saka munhu amuomesera munhu iyeye. Mukatarisa vanhu vazhinji vezhinji mapurazi akawanda wanda ka anogona bhora haatomborina kana education yakanyanya yakaendera mberi. Saka muri kuomesera vanhu ivavo.
Asi mukuru wevarairidzi muZifa Wilson Mkekede vanoti hapana kudzokera shure munyaya iyi sezvo zvive izvo zvakasimbiswa neveCAF kumusangano wevakuru wevarairidzi uchangobva kuitwa kumuzinda weCAF kuEgypt. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.